manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 16 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 43 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. MuAmerica vanhu 1,000,000 vobatwa nechirwere ichi mumazuva matanhatu adarika. Batore MDC rochenura sachigaro waro wemadzimai kuulawayo amai tendai masocha pakupambwa kwavatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Hurumende yoita musangano wakakosha zvikuru nevashande vayo vari kurangwa mabasa nenyaya dzemari yemihoro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vanenge vakatenda kekutanga kuti mutungamiri webato remaDemocrats vaJoe Biden ndo vakakunda musarudzo dzemusi wa3 mbudzi kunyanga avo vari kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 43 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vose havana nhoroondo yekubuda munyika. Izvi zvinoreva kuti vanhu zviuru zvisere nemazana masere ane 20 nevapfumbamwe kana kuti 8,829 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna kurume. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvisere nemapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 8,096. Vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri mazana 259 kana kuti 257. Vanhu vari kurwara pari zvino 446 kana kuti 476. Zvichakadaro mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika 1,000,000 nezviuru 200,000 kana kuti 1.9 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru 49 zvine 395 kana kuti 47,375 vapora vachidarika 1,000,000 nezviuru 600,000 kana kuti 1.6 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose wadarika 54 kana kuti 54 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawanda kudarika vamwe vose vabatwa nekufa nechirwere ichi. Mumazuva matanhatu adarika, vanhu 1,000,000 vabatwa nechirwere ichi muAmerica. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru 246,000 kana kuti 246,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni 10 kana kuti 11 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika 1,000,000 nezviuru 200,000 kana kuti 1.9 million. Asi vapora vachidarikawo 335 kana kuti 35 million. Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rachenura sachigaro waro wemadzimai mubulawayo amai tendai masocha Avainge vachipomerwa mhosva yekuti vane chekuita nekupambwa kwavatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori muna chikunguru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaJameson Timba avo vanga vari munyori mukomiti yakaumbwa nebato iri kuongorora mai masocha, vati tsvakiridzo yavakaita yakavachenura.
Patakaongorora zvese zvatakapuwa, angaiva madocuments nemawitness statements akaitwa nevanhu vatakataura navo mune zvese izvi, vakatiwo mastatements iye ari kuratidza kuti hapana chiri kuratidza kuti amai masocha vakanga vaine nechekuita nekubatwa kwakaitwa Tawanda Muchehiwa.
Vatiwo komiti yavo yakaitawo hurukuro nemagweta avamuchehiwa apo vaiita tsvagiridzo dzavo.
Vamuchehiwa sekuziva kwamunoita havamo munyika, vari kutori kuchipatara kunze kwenyika izvozvo. Bati takakurukura nemagweta avo.
Asi gweta ravamuchehiwa vanxovani Stole vaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavakakurukura nekomiti iyi, vachiti vakavaudza pachena kuti vamuchehiwa vanga vasina kuvapa basa rekuti vavamiririre panyaya yetsvakurudzwa iyi.
Vakauya kwandiri segweta, saka ini handisina kupiwa mvumo naTawanda kuti nditaure navo. Futi vaida kuti vazive kuti iye Tawanda ari kupi. Saka zvainetsa ndezvekuti kwaari hakufaniri kuzikana sezvo ari munhu ari kutyira upenyu hwake.
Vamuchehiwa vanonzi pavakapambwa vaive mumota imwe chete namai masocha avo vakazoregedzwa mushure mekumbosungwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo zvakakosha kuti kana pane vezvematongerwo enyika vanenge vapomerwa mabasa akaipa vaongororwe zvinenge zvabuda muongororo zvoziviswa.
Saka zvaitwa zvinokurudzirawo vamwe mamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti vave vanomira nechokwadi.
Kunyange paine vhidhiyo yezvekupambwa kwavamuchehiwa, mapurisa haana kana wati asunga kusvika pari zvino, zvinova zvinhu zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Motikari yakapamba muchehiwa ndeyekambani yeimbala kaRendal, iyo iri kuti iri kushanda nemapurisa kuti pazivikanwe ainge ahaya motikari iyi panguva iyi, asi kusvika pari zvino hapana chabuda, kunyange zvazvo dare rakati kambani iyi iunze mapepa kudare nezvemunhu uyu. Hosi yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu yeUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights inoti vanhu 40 vakapambwa muZimbabwe muna 2019, asi hapana kana munhu mumwe chete akasungwa. Mhinduro yehurumende kazhinji ndeyekuti vanhu vanonyepedzera kuti vapambwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vashandi vehurumende nhasi vabvuma kutambira zvikamu 41 kubva muzana zvemari dzawedzerwa nehurumende pamihoro yavo, zvichitevera musangano weNational Joint Negotiating Council waitwa nhasi muHarare pakati pevamiriri vemapoka maviri aya. Hurumende svondo rapera yakaisa patafura zvikamu 40 kubva muzana, asi vashandi vakaramba kuzvitambira kunyange hazvo hurumende ichiti yakapa vashandi vayo. Mari itsva iyi inonzi ichasiya mushandi wepasi ave kutambira madhora $10,000 zvine $500 kana kuti 14,500 RTGS pamwedzi, kuchitiwo murayiridzi wepasi anenge otarisirwa kutambira mari iri pamusoro pemadhora emunyika $10,000 $500 pamwedzi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano wanhasi, tabata munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga.
Musangano waitwa nhasi wafamba zvakanaka. Tazokwanisa kutenderana nehurumende kuti ienderere mberi nokubhadhara 41% yetotal package danga ichipo vanevashandi. Kana tichiti total package tiri kutaura basic salary, transport allowance, housing allowance, special civil service allowance neimwe yatinoti representation allowance yavamwe vanenge vari pamagrades nepamusoro kuti vanenge vachisupervisa vanhu. Saka tati vanokwanisa kubhadhara havo with effect from muswa 1 November. Then kazwa otendrana kuti vachabhadhara bonus kutanga mwedzi uyo unowa November, vachabhadhara vamwe muna December vazobhadhara vamwe.
Tereri vangada kuziva kuti mutsauko wamazounyanyoona wakakosha ndeupi, tichiona kuti mairamba zvikamu makumi mana kubva muzana 40% yakamhenge ichiiswa nehurumende.
41% iyi yatiri kutaura iri pamusoro pe40% yatakamboramba. Saka iko zvino mushando wepasi pasi wemuhurumende unenge awakuwanawo mari inogona kusvika kuma14,500 zvichikwira zvakadaro kusvika kuma22. Kureva kuti iko zvinezvi chero takatarira mumari yekuamerica yemaus dollar, tinoona kuti mari yacho inenge yati kukumukewo kudarika yatakambenge tambokonana nezvayo.
Takanzwa hurumende ichitaura pamusoro pevarayiridzi vari kuramwa mabasa kuti havasi kuzowana mihoro yavo nemabhonasi. Imwe nyaya yamataura here uye yagadziriswa here?
Hatina zvedu kuzonyanya kuitaura zvakasimba-simba, asi taipinza mudare tikati aiwa vanhu vanga vasingakwanisi kuuya kumabasa, not kuti vanga vachiramwa mabasa.
Munoona here nhengo dzenyu dzese dzichizotambira mari kana kutambira danho ramaita irori?
Seapex Council takaita musangano, vanhu vakatiudza zvavanoda kuti zviitike, asi zvinosiyana nokuti kune maticha mamwewo asiri muapex Council vanogona kuzviona neimwe nzira yatisiri kuona nayo isu.
Vanga vari munyori mukuru weapex Council vaDeft Dzatsunga vari parunare muHarare nestudio 7. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti sesangano havanei nemari dziri kunzi dzawedzerwa nehurumende idzi.
Hurumende yedu iri kuita matambudziko mairi airi kuita. Zvekutanga nderekutadza kuziva kuti kana mari yevashandi vachipiwa vanoita nhaurirano naemployer wavo anovapa mari, haimbomuki yabudisa mari muhomwe mayo yodeedzera kunyika rose kuti tazopa vashandi vedu mari yakati, ivo vashandi vacho vasati vatomboziva kuti imari uye vaipirwei. Chepiri, hurumende yedu inokanganwa kuti yakatyora chibvumirano chedu chatakaita chemasalaries $520 yakamuka yabiwa, asi mushandirwa akungomuramba uchiuya kubasa ndisingakupe mari yako. Saka mafika ese atonzwa kunzi kwakandwa 40 kwakandwa 41%, hatinei nawo, haienderane nedambudziko riripo. Nyaya ingoripo ndeye kuti ngatidzorerei mari yedu payanga iri. Nyaya iripo ndeye kuti ngatidzidzirei kutaurirana semushandi nemushandirwe. Hurumende yedu izozivawo kuti isu hatisi maslaves ayo. Zvima wekazi ane marights awo akatarwa musection 65 yekonstitution yezimbabwe.
Vanga vari mutungamiri weATUZ waObert Masaraure vari muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vanenge vakatenda kekutanga kuti mutungamiri webato remaDemocrats vaJoe Biden ndo vakakunda musarudzo dzemusi wa3 mbudzi, kunyange havo vari kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo. VaTrump vakanyora mashoko avo paTwitter, asi hapana kana umbowo hwavari kupa hwekuti sei vari kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Kunyangwe vaTrump vakaendesa nyaya dzimwe kumatare edzimhosva vachiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, zhinji dzacho dzakaraswa nematare nenyaya yekushaya umbowo. Vari kutungamira mabasa muhurumende iri kuuya yavaBiden vaRon Klain vanoti zviri kutaurwa navaTrump hazvina nematuro ose uye hazvikanganise vaBiden kutungamira nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Gadziro Gwekwerere.
Maonero angu zvino paconfusion kuruzhinji rwakatarisa from inside the USA. Zvikupawo confusion yakatonyanyisa kunyika dzichiri kubudirira dzinenge dzakatarisira kudzidza zvidzidzo zvemafambisirwo anoitwa hurumende namatongerwo enyika. Asi zvekare ndinoonawo futi zvichititaridza unhu hwevanhu.
Takamira ipapo, zvinorevei panyaya yeutongi hwejecheteri uyezve nezvekufambiswa kwesarudzo dzakachena, tichiona kuti mamwe mapazi emuno muAmerica vari kuti hapana sarudzo dzakabiridzirwa?
Maonero angu ndeyekuti zvino paso kumuenzaniso wakaipa, chimiro chakaipa kunyika ino yeAmerica, kuita sokuti hapana utongi hwejekerezi, kuita sokuti pane utongi hwokumbunyikidzana noudzvanyiriri. Asi zvekarewo ndakatarisa rimwe divi, vanhu vanogona kungonanga pamutungamiriri wacho anenge achikonzeresa tongoona sokuti pachirungu ndeyai vanenge vachiti denial phase yokuti asati zvanyatsogamuchirika. Handiti munoziva kuti chero munhu utoti warasikirwa nechinhu chaunoda kana kuti munhu ashaya unomboita chinguva chokuti umweka sowakabatwa nedzikirira, then wozobenge unikoona kuti ichi ndo chokwadi chaicho.
Saka munoona pane zvichasanduka here mukupindana kwenguva? Ndotichiona kuti ivo vaJoe Biden vemadhemokrati vanofanira kutora matombo gore rinouya munandira.
Handioni kuti pane zvinganyanyoshanduka hangu ndichiona marongerwo akaita mutemo yemuno munyika nemafambisirwo anoitwa zvinhu. Dai dziri nyika dzakaita sokwedu kwatinobva kokungoti vanhu vanongotonga nedemo vongombunyikidza vachienda mberi zvaigona kubudirira, asi muno muamerica ndinongoona kuti vachatotsveta zvavo masimba iwavo zvakananaka.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Gadziro Gwekwerere vachitaura parunhare naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari kuFlorida muno muamerica. Bazi rehurumende rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika nhasi raudza paramende kuti rakagadzirira kuvhura mabhodha zvichitevera kuvharwa kwaakaitwa nekuda kwedenda recovid-19, asi rati rinoda michina yechizvino zvino kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemukati nekudzivirirwa kwenyika maererano negadziriro dzekuvhura mabhodha dzavari kuita, mukuru webazi iri reimmigration department amai Respect Gono vati gadziriro dzavo dziri kufamba zvakanaka. Vati vachangobva kuita musangano kumasvingo nebazi reInternational Organization for Migration apo vakazeya gadziriro dzekuvhura mabhodha.
Takazeya hurongwa hwekuvhura mabhodha uye takaudza vakuru vemabhodha ese munyika kuti vagadzirire kuvhurwa kwemabhodha uko kuchaitwa muzvidimbu. Tinofara kuti hurongwa uhuri kufamba zvakanaka.
Vatiwo huwandu hwevanhu vaipinda munyika vachishandisa nzira dzisiri pamutemo hwakakwira zvakanyanya panguva yekuvharwa kwemabhodha, uye vanofunga kuti huchaderera pachavhurwa mabhodha kutanga kwazviita. Amai Gono vati chichemo chavo chikuru pari zvino ndechekuti michina yavari kushandisa pasi peborder management system yasakara zvekuti vanotora nguva yakareba kugadzira mavhiza nemamwe magwaro anenge achishandiswa nevanhu vanenge vachipinda nekubuda munyika. Vatiwo pari zvino mishina yavo haikwanisi kuona kana munhu achishandisa magwaro emanyepo, izvo zvinoita kuti mbavha nevamwe vanhu vasingakodzeri vapinde munyika. Amai Gono vati vanoda mishina inoita kuti bazi ravo ribatanidzwe nemamwe mapazi ehurumende akaita seZRP, Zimura nemakambani endege dzinopinda nekubuda munyika, vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kubata vanhu vasingakodzeri kupinda kana kubuda munyika. Vati vanofara kuti hurumende yave kutsvaga imwe kambani ichavaisira michina mitsva pasi pechirongwa chavo cheintegrated online border management system mushure mekumiswa basa kwekambani yavaishanda nayo yeAfrosoft. Vatiwo vari kuchinja vashandi vavo nzvimbo dzekushandira senzira yekudzivira uori uhwo hunoitika kana munhu akashandira panzvimbo kwenguva yakareba. Asi mumiri weBuhera South vaJoseph Chinotimba vati vashandi vanenge vachiita uori havafaniri kunge vachichinjwa nzvimbo dzekushandira nekuti vanoramba vachiita uori. Asi amai Gono vati vese vanoita zveuori vanorangwa nenzira dzakasiyana siyana dzakaita sekudzingwa basa. Zimbabwe yakavhara mabhodha ayo ese muna kubvumbi, uye pari zvino yakavhura nhandare dzendege dzeHarare, Bulawayo neVictoria Falls. Mabhodha akaita seBadebridge, Plumtree, Forbes nemamwe ari kuvhurwa kumunhu wese kutanga kwazvita. Gweta rebazi iri vaProsper Kamparami vaudzawo komiti kuti zvinhu zvifambe pamaboda panofanira kuve nekujidzana kwakanaka pakati peimmigration department nemamwe mapazi ehurumende. Vatiwo panofanira kuva nekujidzana pakati penyika dzemusadic kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vatiwo semuenzaniso dzimwe nyika musadic dzakavhara maboda uye dzimwe dzakavhura, vachiti matanho aya anofanira kutorwa paita kutaurirana pakati penyika dzine maboda akafanana. Immigration department ine nzvimbo makumi matatu nembiri dzinopinda nekubuda nevanhu uye ine urongwa hwekuvhura dzimwe nzvimbo dzinopinda nevanhu. Bait Bridge ndiyo nzvimbo inopinda nekubuda nevanhu vakawanda kudarika nzvimbo dzese mudunhu reSadic.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemitambo yemaOlympics vaThomas Bach vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vachabvumizwa kupinda munhandare dzakasiyana-siyana kuti vaone mitambo yemaOlympics kana vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mitambo iyi iri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru muJapan mushure mekumbosendekwa parutivi gore rapera nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaBach vanoti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti chirwere cheCOVID ichi hachipararire kumakundano aya. Asi vanhu vakawanda muJapan havasi kufara nenyaya yekuti mitambo iyi iitirwe munyika iyi. Vanga vachimbotungamira nyika yePeru vaManuel Merino vasiya basa mushure mekutungamira nyika kwemazuva mashanu chete. Izvi zvakwa kuti vanhu vapemberere muguta guru renyika iyi reLima. Vanhu vakatanga kuratidzira mushure mekunge dare reparamende rabvisa pachigaro mutungamiri wenyika iyi vaMartine Vizakara svondo rapera. VaMerino vakanzi vasiye basa mushure mekunge vanhu vaviri vairatidzira murunyararo vaurayiwa nemapurisa. Sarudzo munyika iyi dziri kutarisirwa muna kubvumbi gore rinouya. Vanoshandisa mishonga yechivanhu mukurapa vanoti uwandu hwevanhu vari kutsvaga mishonga yakadai iri kukwira sezvo vanhu vari kupana zvirwere zvepabonde. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanotengesa mishonga yechivanhu muguta reHarare vaobheka svinge vanoti vanhu vakawanda vanouya kwavari vachitsvaga mishonga yechivanhu uye vamwe vacho vachiti vakatomborapwa kuzvipatara asi havana kupora.
Most of tiri kusangana navo vari kuya kuno kuvanhu vanenge vatombobva kuchipatara vachiti kana kuti ndani 2 times kana 3 times tichienda kuchipatara. Ndiri kutenga mapiritsi kana ndiri kutenga mishonga yandiri kutenga ndoshandisa zvobva zvabva at a certain period, then nokufamba kwenguva zviri kuzoita APF.
Vanomirira kodzero dzevanhu vanorwara nematenda okutapuriranwa vaEmmanuel Gasa vanoti bumbiro remutemo yenyika rinoti munhu wese ane kodzero yeutano, asi kodzero iyoyo hapana, ndokusaka vanhu vave kuenda kunana godobori kunorapwa.
Takatarisana nebumbiro remutemo yenyika rinotitaurira iro chitsauko 76 checonstitution chinotiti munhu wese ane kodzero yeutano, bati kodzero iyayi hatina zvatiri kuona. Saka vanhu vazhinji vari kuti havagoni kunonotswa kuti vagone kubatsirwa pachena, saka vaakuti rega tiende yedu kumaherbs kutraditional medicine.
Vakavamba sangano dzvene revapostori uye vari zvakare nhengo yeZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanoti vari kusangana nevanhu vanodarika 10 pazuva vachitsvaga rubatsiro rwekurapwa zvirwere zvepabonde nemushonga yechivanhu.
Pedei pasejari pangu panoya vanhu more than 10. Nenyaya yekuti panguva ya lockdown zvino zvanga zvakaoma vanhu mazvipatara. Zvanga zvichitandanisana nenyaya yevanhu vecoronavirus. Saka vazhinji vakumhanyira kun'anga nekuti ndokwakachipa. N'anga dzinongotora zvese zvese, auya nehuku, auya nembudzi, achirapa munhu achipora.
Asi Bishop Nyaruvenda vanoti vanokurudzira vanhu ava kuti vaende kuzvipatara kana kumakiriniki kuitira kuti vanobaiwa majekiseni kuitira kuti huturu hwechirwere chavanenge vainacho huparadzwe zvachose.
Tinokurudzira kuti munhu akashandisa maherbs edu tomuti ochienda kuchipatara agone kunobaiwa mainjekisheni, but mishonga yatinopa isusu mainjekisheni chaiwo.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Chidodziva Chikwari vanoti zvokurapwa nemishonga yechivanhu hazvina kunaka nokuti mishonga iyi inokwanisa kuvhiringidza utano hwemunhu.
Kushanda kwawo kuti unoshanda sei, kuti unotora wakawanda sei kuti usave uchizvikuwadza mwiri wako, uye zvekuti unonyatsoshanda here kurapa STI iyoyo hatizive. So obviously pane risk yekuti ukatora mushonga iwowo unogona kutadza kurapa chirwere chaunacho, uye zvounogona kukonzeresa iwo maside effects kana kutokukanganisa in the process. Pama STI, kana iwewo ukawanikwawo neSTI, chakakosha ndechekuti munhu wauri kusangana naye ave anorapwawo. Nekuti ukaramba uchirara nemunhu anayo STI, inyangwe iwo wakarapwa unogona kuibatira zvekare.
Imwe nyanzvi yeutano Dr. Josepha Chiripanyenga vanoti vari kuonawo vana vechikoro vakawanda vanodzidza kumayunivhesiti akasiyana siyana vanoya kuzorapwa zvirwere zvepabonde. Zvirwere izvi zvinosanganisira HIV, gonorrhea, chlamydia, chancroid neherpes. Kunyangwe hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano sangano reUNAIDS rinoti Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vane utachiwana hweHIV. Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira zhinji kuti vashandise makondomu kana vava kuita zvepabonde senzira yekuderedza kutapuriranwa kwezvirwere zvepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
Munhau dzemitambo. Zimbabwe nasi yaita mangange neAlgeria 2-2 mumakundano eAfcon mumutambo watambirwa munhandare National Sports Stadium muHarare. Zimbabwe yatombotanga yakadyiwa 2-0 nezvibodzwa zvanwiswa naAndy Delort naRiyad Mahrez. Vanwisa zvibodzwa zveZimbabwe ndiKnowledge Musona naPrince Dube. Nyika mbiri idzi dziri mugroup H, Algeria iri pamusoro nemapoints 10, Zimbabwe iine mashanu, Zambia iine matatu uye Botswana iine point imwe chete.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Kubararira kwechirwere cheCOVID-19 uye sarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 43 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Bato reMDC Alliance richenura sachigaro waro wemadzimai kubulawayo amai Tendai Masocha pakupambwa kwavatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Hurumende yoita musangano wakakosha zvikuru nevashandi vayo apo vawirirana panyaya dzemihoro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vanenge vakatenda kekutanga kuti mutungamiri webato redemokrasi vaJudea ndovakakunda musarudzo dzemusi wa3 mbudzi kunyange havo vari kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izikati senda baku VOA Ndebele.